Mwezu wa perava, tuengi vedare repa mtoro mzina fundo bukalo maripe, Justice Mike Oriburu, uye Justice Wokedi sema pakwane, wakapa mutongo kuti mutemo wa inge uripo wa ichikora bumbiro ure mutemo. Izwi zvakatevera nyaya inge ya kuidzwa kudare na Stabile Mate, Saniva Mate, Edward Egna, uye Megan Kiluswang, vainge vaine vana vaida kumanikizwa kuti vatore miko kuti vanoda kuvadzidza kwazvo Botswana here kana kuti zvedzimwe nyika dzakaberekerwa vabereki vavo kunyange ivo vana ava vainge vakaberekerwa muBotswana. Dare rakati kuda kuvamanikidza kuchora bumbiro remutemo. Mukuru mubazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana ava Eric Ditau vauza Studio 7 parunare vari muguta reGaborone muBotswana kuti mutemo wavekuvandudzwa uye zvichabatsirawo vanhu vakawanda vange votambura kana vasvika makore gumi nemasere.
Hurumende yeBotswana yakaona kuti mutemo weCitizenship Act hauenderane nezvikamu 3, 14 ne15 zvebumbiro remutemo renyika yeBotswana.
Mumiriri wetati East mudare reparamende muBotswana Dr. Douglas Lusula Thebe vanoti kuraswa kwesection 15 subsection A nesubsection 4 yemutemo weCitizenship Act yenyika iyi kunofadza chose.
Kune vanhu vanodarika zviuru zvitere vakarasikirwa nenguva yekuita zvavaida panguva iyo nokuda kwekuti vana vachinzi vaende kuZimbabwe kunorasa ugari hweZimbabwe kunyange vakazvarirwa muBotswana.
Dr. Lusula Thebe, avo vanovazve gurukota redzidzo yepamusoro, vanoti vanhu zviuru zvisere vane vabereki vakabva kuZimbabwe vanga vasanganawo nedambudziko iri rekuti vatore mhiko kunyika imwe chete.
Kuraswa kwesection 15.1 ne4 yemutemo weCitizenship Act kwadadisa nekuti vanhu vanga vachitambura samare.
Vamwe vakaita samuzvare Anna Peter vanoti vakanobhadhara $200 ekuAmerica kumakombe buildings kuHarare kuti vasanzi chizvarwa cheZimbabwe sezvo amai vavo vakaberekerwa muZimbabwe.
Ndinofara ndinozvitenda, ndinofara zvikuru kwazvo nokuti apwana vatodaro vatotibatsira. Saka mai vangu vakatora citizenship ndatoberekwa, saka nyasha yakadii yakambondinetsa. Ndakanetsa, ndakafamba ndakaenda kutonota, ndakazoya kuno kwavasi vakazokwanisa kudini kuzondibatsira.
Nyanzvi munyaya dzekupinda nekubuda kwevanhu munyika vamatini matamba nadzo vanoti danho ratorwa nehurumende yeBotswana idanho rinoenderana nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Vanga vasina kutarisira kuti vanhu kuti vangofunga variyo, havana kuuya kuvanhu vakabvunza. Dai vakabvunza vanhu, vanhu vai varadhidza uchi maadvantage nedisadvantage, because at the end of the day izvinezvi vangoita kuti zviite easy. Kasi vanhu vavakatanga vachikuvadza vakawanda, vamwe vano masoja, mapurisa, manesi, munhu achigara 3 months asingatambiri just because haasina uma watoro hanzi arenounce.
Zimbabwe ndeimwe nyika yakaondudzawo mutemo wayo kuti zvizvarwa zvenyika yayo zviri kune dzimwe nyika zvisamanikidzwe kusarudza kuti zvinoda nyika ipi zvitenderwa kuti zvive neugaro wenyika mbiri kana kuti dual citizenship. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.